exclusive from Kwanzaa Music Blog.
Na 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 na.
Rich Brown.
Ayo yo yo.
And the beat. And the beat. And the
beat. Ayo yo yo.
Just stop.
More power.
Kana wanzo anzi oichirira. Zvinoreva uchiri kurarama. Fuga ma kuna mwari wotenda. Zvinoreva une mukana. Nguva yako inosvika. Usachive zvepa social media. Upenyu wane wako pretenda.
Oh,
zvichengete. Zvichengete mwana wamainda kumbira kana. Social media watuku ukavaona vatema. Pamwe pamepo vane mari ukavaona vana mari. Anongo vaira vaira zvenema. Dzimwe dzingori dzimbe dzinongo taura taura zvevamwe. Avafani kuona vamwe. Zvichengete mwana wamainda kumbira kana.
Basa zvaramba gegege vanokuseka hazvina mosva mwari anoziva ye 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 ye
zvichengete mwana wamainda kumbira kana vakawanda maporeta nawo.